ipapo ndoona kuti kuti European Union zvayo kuti vati Mugabe aramba ari pamasanctions ayi kwangu inyaya yavo yekuti akamboita zvaakaita especially panyaya yeminda tinoona kuti European Union ana Britain vakarwadziwa sereki nenyaya yeland reform kuZimbabwe ndaifunga kuti Mugabe ndiye angari mutungamiri wakati gazvezvo asi vari kurasika vepapo vanhu veeuropean union nekuti nyaya yeland reform yanga iri nyaya chero yacho ingatorwana Mugabe chero pakati kwapo maright valations akaita asi nyaya yekuti minda igurirwe kuvanhu particularly mazimbabwe chinhu chinotodiwa nevanhu vemuzimbabwe zvakanyanya asi tisingakurudzire violence yaitwa plus vamugabe kuti varamba vari pa masanctions hazvinazve zvinobatsira vamugabe zinaupir hiteming 95 in a week time actually saka handioni kuti zvine zvacho zvinokwanisa kutibatsira kunze kwokuti vanenge vangovengawo mugabe nenyaya yezvinhu zvaakamboita achiri mupawa asi hamugabe hatisiri sector mupolitics dzatinadzo the sector mupolitics dzirimo imilitary yomuzimbabwe tishanda nehutungamiri hwezanhu ndo vari kutora kodzero dzevanhu ndova ari kutumira masoja kundoponda vanhu masoja achinda achirepa vanhu ndova vanofanira kugara navapanzo vaudze kuti bihevhia yavo yavanesa haibvumirwi mupasi rese
tiri ipapo pane vemauto taona vachiwenga vashiri navasibanda vemuarmy vari kunzi ivo pari zvino masanctions avo kana kuti zvirango zvavanga vakatemerwa zvamboitwa iye inonzi suspension pachirungu munoona zvichibatsira here izvi
vanhu vachitarisirawo kuti pamwe vanhu vemuchiute ivavo vakati vachikura vanokwanisa kubatsira kuti nyika ibehave zvakanaka nekuti mauto avo vanenge vachitungamira particular nevasivanda asaramba achidini achikonzera zvemhirizhonga achiita zvekuponda vanhu achiita zvekuva vanhu saka pane chiri kubuda kuti aiwa zvirango zvavo zvavanoita izvi vanozviita kuti kana hurumende yezimbabwe ikarereketsa kodzero dzevanhu ikaita utongo hwejekerere pane mukana wekuti zimbabwe ipinde mucommunity of nations ipinde mana commonwealth ishande neeuropean union vaite business navo zvakanaka.